Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 31/2018. Makaterera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvitarisirwa kuti zvive zvinava zvingafamba zvakanaka munyika, nekuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvisarudzo zvakadarika, vachiti upfumi huri kuratidza kuti huri kusimukira mugore rinotevera.
Vanhu vari kupuwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa, ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamadziviro atanga tichiita vanhu vese vari mutaunhi vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated.
Vanotengesa mumigwagwa vorwisana nemapurisa muHarare nedzimwe nzvimbo. Vana chiremba vopinda musangano wekuzeya kuti vodzokera kubasa here kana kuti kwete, mushure mekunge hurumende yavakumbira kuti vadzokere kumabasa nhaurirano dzichienderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapa mashoko avo ekupera kwegore, vachiti vane chivimbo chekuti gore ra2019 richange rakanakira veruzhinji zvikuru munyaya dzezveupfumi. Vati hurumende yavo yakatoisa hwaro hwekuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi. VaMnangagwa vakurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvesarudzo zvakapfuura. Vativo nyaya huru dzavakatarisana nadzo ndedzekuvandudza upfumi hwenyika, kutsigira varimi uye kubatsira vemaindastry vemigodhi nevamwe munyaya dzekuvakwa kwemigwagwa nezvimwe. Asi vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, nekushayika kwemari mumabhanga, kudhura kwezvinhu uye kuratidzawo zviri kubudawo mukuratidzira kuri kuita vanhu vakaita savana chiremba nevamwe. Mukuzeya nezvemashoko avaMnangagwa aya, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoshanda nesangano rePescon Financial Services kuti tinzwewo mafungiro avo pamusoro pemashoko aya.
Zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvichitarisirwa kuti zvive zvinava zvingafamba zvakanaka munyika, nokuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika. Mukatarisa imimi, nyaya dzemaindastry hadzisi nyaya dziri kufamba zvakanaka. Chikonzero tichichiziva, chikonzero chiri chekuti idzo nyaya dzemunyika hadzisi kufamba kuindisira mberi nyaya dzakadaro, yatinoti isusu business environment pachirungu. Saka zvinhu zvinogona kuti zvibe kuti zvirambe zvichigadziriswa. Saka ipapo zvinhu zvinotarisirwa kuti mukuru wenyika anofana kuramba achirovedzera zvinhu zvakadaro.
Tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika, muri kuona zvichienderana here?
Sematambudziko neshuvire yezvatinoda kuita, tanga tichizvitarisira nekuti hazvisi zvitsva. Asi nhasi tanyanya kuti tinyanyisise kuda kuziva isusu kuti zvinhu izvi zvinogoneka sei, nzira yatichafamba yakamira sei, nekuti kungotaura chete hakuzi kungagutsa nhasi uno. Nekuti nyangwe mukatarisa pese takadonha nyika ichiinda kumawere kwayasvika uko, takanga tichikotaura zvimwe chete izvozvo nhasi tiri kungotaura zvimwe chete izvozvo.
Zvataurwa navamunangagwa munoona zvichizadzisika here seshuviro yavo uye nenguva yavari kutara muna 2019?
Toda kubva pakutaura kuinda pakunoita, kuinda pakunozvipira, kuti iwe mukuru wenyika anga achitaura kuti ga inini kana ndiri chitaura nyaya dzekuti tiri kuita nezvehuori munyika, ndoo matanho andichatora. Tarisai dzimwe nyika dzakaita sana China, dzakazvipira. Hakuna nyika ingagona kuzvisandura kubva mumadhaka mairi sezvakaita yedu isina kuzvipira kwakadaro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Muharare nemamaguta mange muine kurwisana pakati pevanotengesa mumigwagwa nemapurisa, dzimwe nguva mauto ebazi remilitary intelligence. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vati vari kumboferefeta nyaya iyi. Hatina kukwanisa kubatawo mutauriri wemapurisa kana mutauriri wemauto kuti tinzwe pfungwa dzavo, sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Ndiri kuti shungurudzawo isu, ndofunga mazuva maviri matatu apfuura, takangoona mapurisa akudeployiwa muguta reHarare, pachivano kumhanyidzana kubvisa mamembers edu pavanokushandira vachitengesera. Izvi zviri kuitwa nenzira ine mhirizhonga hombe chaiyo. Matie gasi ari kudirwa, vanhu vari kurohwa nemboma, vanhu vari kutorerwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa. Ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamazivira tanga tichiita vanhu vese vari mutaunhi vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated, dzakabvumirwa nehurumende. Saka zviri kutishamisa. Tiri kunzwawo kuti hasiri kuitika chete muHarare, zviri kuitikira munzvimbo dzakawanda. Taona maripoti kubva kumasvingo, taona maripoti kubva kwaRusape kuti imhizhonga chete yatiri kuona iri kuitika. Mapurisa achiuya sekwaRusape, tatowana mashoko ekuti nemasoja chaivo arimo muchirongwa ichochi.
Asi imi sevatungamiri vevanhu vanotengesa mumugwagwa, makamboedza here kutaura nehurumende nezvedambudziko iri?
Chinotishamisa ndechekuti tagara tiri muhurukuro nehurumende, tagara tinoatenda ese nhaurirano mameetings anenge ashedzwa kuti nyaya idzi dzitaurike. Kutaura kwandiri kuita izvezvi zvinewe, chikonzero chandiri kuti vanhu ava vari kubviswa vakutengesera panobvumirwa ndechekuti pese pane vanhu vari mutaunhi izvezvi inzvimbo dzakabvumirana dzinozikanwa kunzi apa pazvimakona pasara panofanirwa kunge pane vanhu vari kutengesera ipapo. Saka zviri kutishamisa kuti vaakuuya kuti vachibviswa, ende vanhu vava vari kubviswa pasina kana hurukuro kana nhaurirano yaitwa neutungamiri hwakaita seboka redu kuti chii chava kuitiwa izvezvi, reason ndeipi hatisi kuziva. Totoshamisika izvozvo, nokuti inguva yezororo, vanhu vakawanda vanga vachipembera vachifarira. Tinoziva kune madambudziko akawanda munyika, but ranga renguva rezororo rataitarisira kuzvagwa kwamambo wedu Jesu. Saka we are all surprised nemaitikira aita zvinhu.
Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ranyora tsamba kuhurumende richizivisa kuti nhengo dzaro dzichange dzichiramwa mabasa kwenguva isingazivikanwi kutanga musi wa17 kusvika hurumende yagadzirisa zvese zviri kunetsa vadzidzisi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hazvina zvazvinobatsira kuti zvikoro zvivhurwe zvinhu zvakawanda zvichida kugadziriswa, sezvo vana vechikoro vasingazowane batsiro yavanofanira kunge vachiwana kubva kuvadzidzisi. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neATUZ hazvina kuipa, asi zvaibatsira chose kuti masangano ose aise musoro pamwe chete otora danho rimwe chete. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwe nezvenyaya yavo.
Maticha acha zenga achimira kuenda kubasa kutanga mtu wa 7 kusikira zvinyuto zvavo zvatakataura zvagadziriswa zvinyuto zvatakachimira kuhurumende ane mwakatitaura nechinyuto chemari mari yedu iwanike iri maunited states dollars zvikwanise kutiendawo sevamwe paine nyaya yezvakare kuti iwane zvikwanisiro zvinoita kuti vanhu vakwanise kuzvidzidzisa muchikoro.
Ko hurumende zvainoti haina mari yekunze yekutambirisa vanhu?
Hurumende yakaratidza zvikuru kuti ine mari yekunze yakawanda chaizvo, asi kungoti mari yavo zhinji vari kuitambisa pazvinhu zvisina maturo zvekuti vasadze ivo nemhuri dzavo.
Zvikoro zvinozarurwa musi wa 8, saka vanava munoda kuti vadini nhai vamasarauri?
Ibasa hombe rehurumende rekuti igadzirise nyaya yevana iyi, ndosaka muchiona takatanga hondo iyi zvikoro zvisati zvavhurwa. Asi mukatarisawo zvakanyanya chimwe chinyimbo chedu chinotobatsira vana nekuti kuti zvikoro izvi hazvina basa kuti zvingovhurwa kusina zvinodzidziswa zvekudzidzisa zvakakwana. Nenyuka rikiramu iriko inoda zvikwanisiro zvakawanda zvekuti vana vakwanise kushandisa kuti vadzidzi. Saka hondo yatinayo iyi hondo inotobatanidzirwa welfare yevana. Totokurudzira vabereki vabatane nekupa hondo iyi kuti hurumende iise mari dzakakwa mari munyaya yezvidzidzo zvinodiwa nevana.
Chii chakabuda mukufamba kwamakaita kubva kwaMutare kuenda kuHarare?
Tinofara kufamba kwedu kwakabhudha yatinoziva concert vanhu vese vakadzidzisa nyaya yedu, nyika yose yaakudzidzisa nyaya yedu. Hatisiri vanhu vane umbidzi dzoga chete, titori nenyaya nhunha yakakura kuitira kana vazoona tatadza kuenda kumabasa vanoziva kuti ndo zvisemo zvataigara tichiia. Tinofara kuti nyika yose tofarira zvakare kuti kufamba kwedu kwakawedzera kubatana pavashandi nevashandi vakawanda.
Pane vamwe vanoti muna kubatana vashandi havana kubatana, maticha varairidzi havana kubatana. Pane mamwe masangano here yamuri kushanda nawo muzvirongwa izvi?
Nhasi tatonyorera gwaro kumapoka ese ari mufozeo vatinoshanda nawo kuti vauye tiite muonera pamwe. Namba idzodzo dzatoti dzatodzidziswa nhasi patatichienda kunotisekunaimbloya novimba kuti vese vachange vachiuya nekuti hondo yahondo yatakugwa aitiyo yatiseseka hondo yematicha vose, hondo yevarairidzi vose, yematizvosepadzese.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vari parunare muHarare natanonuka wande westudio 7. Zvichakadaro, vana chiremba vange vari kuramwa mabasa kwemwedzi wose vange vari musangano nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi mushure mekunge hurumende yaimbenge yatanga yati yavamisa basa ikazotizve yavadzinga yati ngavadzoke pamabasa nhaurirano dzichienderera mberi. Vanhu vakawanda vanoroja nekurenda mahofisi muchinoi vari kuchema-chema zvikuru nekuwedzerwa kwemari dzavanobhadhara mwedzi wega wega. Arthur Chikoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe weava vawedzerwa mari yekugara dzimba mbiri muri kucheni runogara veruzhinji rwechikonohono vaMishek Sambo vanoti kukwidzwa kwedzimba hakuna kunaka sezvo vasina kuwedzerwa mari yavanotambira. Vasambo vanoti vaibhadhara madhora 120 pamwedzi, asi kutanga munandira vachange vachibhadhara madhora 200 pamwedzi.
But kukwidza mitengo yekugara mudzimba kuloja handione sokunge zvino zviri justified nokuti navanhu kwavanoseenza havana kukwidzirwa mari dzavo. Saka vanokwidza dzimba vanozvitora pai? Chii chakwira pakuzokwidza mutengo wenu?
Vasambo avo vanotambira mazana 400 emadhora pamwedzi vanoti havaone vachikwanisa kubhadhara mari yawedzerwa iyi nekuda kwekuti vave nemwana ari kuenda mufomu yekutanga. Vasambo vanoti zvinhu zvichaoma zvekusvika pamaomero akamboita upenyu muna 2008
sezvakangoitawo mugore makore apfuura. Takaona vanhu vachibhadhara marenda avo nemagroceries naachitengerwa bhagedhi rechibage, achitengerwa 2 liters yemafuta nechichi. Ndinoona sokunge ndokwa zvichaguma zviri nokuda kwokuti kana iri mari saka asakwanisa kutenga munhu anogona kuguma akuda zvinhu zvacho zvinotengwa nemari.
Mumwe mugari vaEmmanuel Saurombe vanoti vane dzimba havafanirwe kutora kurojesa sebhizinisi.
Marenzika emudzimba chinhu chekubatsira vanhu kuti vagare, hatichingachiconsidere as a business chekutoti munhu anofanira kupidza marenzi. kuti anze apa musoro chinje ungobatsirana kuti vanhu vaone kugara.
Vasaurombe vanoti hofisi yavo yavanoshandisa yakakwidzwawo nemadhora makumi mashanu. Vasaurombe vanoti dambudziko riripo nderekuti bhizinisi harisi kufamba sezvo vanhu vakawanda vasina mari.
Mari haisi mutenderi tenda vemari, like for example vanhu vakutenda zvinhu havasi kutengawo masupamaketi vakungoinotsvaga vakuti kana vakwira bhaza vacho vakunotenga kunze.
Mumwe ane dzimba dzekurojesa muchinhoi vaDominic Shava vanoti vakakwidza mari yerendi sezvo vachirarama nemari yemaroja uye zvinhu zviri kukwira zuva nezuva.
Kwidzawo marense rubozi izvezvi 5 kg raisi yangofanana mari yacho yangofana neimba yeroom 1 saka vanhu varingokombe nawo avo vachiti zvinhu zvokwira zvinhu zvese zvongokwira.
Nyanzvi inoita basa rekutsvagira vanhu pekugara uye kutsvagira vane dzimba vanhu vekugara mudzimba dzavo vaclients gudu vanoti vanhu vakawanda vave kubuda mudzimba dzavanoroja vachinotsvaka dzimba dzine mipanda mishoma nepamusana pekukwira kuri kuita mari dzinobhadharwa mwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende muAmerica nenyaya yekunetsana panyaya yebhajeti kwemutungamiri wenyika nedare reCongress neSenate kwapinda muzuva regumi nhasi pasina kana mukana wekuti pachaitwa chibvumirano. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti havasi kuzobvuma kuisa runyoro rwavo pabhajeti kana pasina mari inosvika mabhiriyoni mashanu yekuvaka mudhuri pakati peAmerica neMexico. Asi vebato remaDemocrats vanoti havasi kuzopa vaTrump mari iyi sezvo kuri kutambisa mari uye vachiti vaTrump pavaitsvaga rutsigiro vakati Mexico ndiyo yaizobhadhara mari iyi sezvo vanhu vachipfuura nemunyika iyi kuuya kuzotsvaga mafuro manyoro muAmerica. Hurumende yeAmerica ine vashandi vanodarika mamiriyoni maviri. Vanhu vakawanda munyika vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwezvirwere zvakaita sechegomarara. Asi vamwe vana mazvikokota munyaya dzezveutano vanoti uwandu hwevari kufa nechirwere ichi hunogona kuderedzwa nekuda kwechikafu chine utano zvikuru chechinyakare. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vaudza Studio 7 kuti tsvagurudzo yakaitwa nenyanzvi munyaya dzezvirwere yakaburitsa kuti chikafu chinokuyiwa paguyo chinobatsira mukudzivirira vanhu vasarware nechirwere ichi nezvimwe zvizhinji zvinonzi hazvirapike. Muzvinafundo Matarira vanoti vane shungu chaizvo yekudzidzisa ruzhinji maringe nezveongororo iyi iri pasi pechirongwa cheCancer Nutrietics Cure Campaign iyo yakaburitsa gwaro rinotaura kuti zvirwere zvese zvinokwanisa kurapwa nechikafu chinobva paguyo nokuti panopfupfunyuka anonzi nechirungu maminerals ayo anobatsira pakugadzirisa hutano hwemunhu pasina kunwa mishonga inodhura.
Tinoda kudzidzisana nezve guyo. Vazhinji venyu kumusha uku munoziva kuti vana mbuya vaitikuira dovi, vaitikuira zviyo zvinobata paCancer Nutrietics Campaign munga. Izvozvo vakanga vatozarurirwa yatinoti wisdom nanyadenga. Ndizvozve zvatava kutanga kuita muCancer Nutrietics Cure Campaign.
Tsvagurudzo iyi yakatora makore masere ichiitwa nana muzvinafundo vemapazi akasiyana-siyana paUniversity of Zimbabwe School of Medicine avo vakaona kuti zvinopfupfunyika paguyo nehuyo zvinokwanisa kubatsira pakuraramisa vagari vemunyika muno nemuAfrica yese kwemakore akawanda.
Ini ndakazvirapa ko 8 years nezvinhu izvozvo. Ndinozvirapa nezvinobva muguyo neuyo. Ndakaona kuti zviri nane kukunda madrugs akagadzirirwa ropa risiri redu, mamwe acho anokuvadza.
Muzvinafundo matarira vanoti vakajekeserwa kuti matombo anopfupfunyuka kubva paguyo ndiwo mushonga mukuru unorapa zvirwere zvinonzi hazvirapike.
Zvinopfupfunyuka zvacho mune mamicronutrients kubva paguyo neuyo. Handiti unochaona ukakuya guyo rinozodzika nokuda kwemafufu anenge aibva pai paguyo. Kuti ridzike, dombo rinenge ratokwizirana richifufunyuka richinda mufu kana mudovi. Saka ndizvo zvotoshandisazvo, takunozvitsvaga muvhu.
Vamatarira vakaendera mberi vachiti zvinopfupfunyika izvi zvinogona kuiswawo mumvura yakachena kuti munhu anwe, zvichibatsira mukupura kwake.
Kuti mumvura dzatinenge taisa mumishonga yabva muguyo ndiyo yaakurapa. Yaakurapa zviri mberi zvakatobuda mumaresearch.
Vakurudzira vagari vekumaruwa kuti vadzokere mukudya chikafu chaigadzirwa pasi chigare. Vakaenderera mberi vachiti vagari vemumadhorobha vanokwanisa kusanganisa zvinobva paguyo nehupfu hunogaiwa nemishina yedhiziri.
Kumaruwa uko tinotofunga kuti isu ndiko kwatichawana upenyu kana muchikuya. Asi kumadhorobha kwatinoita zvokugaya nezvigayo zvedhiziri, tinofanga kuchitotsvaga teknoloji yokugaya tichiisa micronutrients anobva muguyo, muzviyo, mumunga uye mapfunde, vanhu vachidya zvinhu izvi.
Muzvinafundo matarira vati vanoda kuti vanhu vazive kuti chikafu chine shuga chinotowedzera chirwere chegomarara.
Kansa haidi zvinhu zvinokonzera acid, haidi shuga. Sadza rewhite rine shuga yamusingazivi inonzi starch. Shuga yaye white ine shuga yakawandisa. Kansa haidi izvozvo. Mazowe ane shuga, koku ine shuga, fanta ine shuga. Chimboregerai shuga kana warwara.
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaparura chirongwa cheCancer Nutrients Cure Campaign musi wa19 Mbudzi. Pari zvino pave nevanhu vanodarika zana vari kufambisa mashoko etsvagurudzo iyi muZimbabwe nenyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 kuUniversity of Zimbabwe School of Medicine muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Chikwata cheFC Platinum chiri kuvhura makundano enhabvu egore rino, asi paine mubvunzo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotevera mutambo wenhabvu havasi kugutsikana nematambiro ari kuita FC Platinum pamusha payo mumitambo yeCup Champions League. Vakatarisana nemutambo mukuru neOrlando Pirates yekusouth Africa, iyo yakatora mukombe uyu muna 1995. Nhoroondo yenhabvu muAfrica inotaura kuti zvikwata zvinokunda nemutsindo pamusha ndizvo zvinowanzoenderera mberi nemakundano aya, asi matambiro ekugona kunenge kudada mumandava stadium asimudza mibvunzo mumukana wavo wekusvika kuma quarter finali. FC Platinum yakatatarika zvinotyisa nesnaps yekuMadagascar ndokuzokunda 1-0 mumutambo uyo vaitarisirwa kukanda zvibodzwa pamadiro. Ndokuzoita zvekare mangange 0-0 neOtoyo yekuCongo. Mutevheri wenhabvu vaFrancis Mwendamberi vanoti kugona kunenge kudada inofanira kuwedzera mwando pamatambiro ayo pamusha kana ichida kubudirira makwikwi aya.
Mugugungano rawakaiswa kairi FC Platinum inofanira kuti isumudzire mutambiro inoita kana iri pamba payo, asi vakaenda kunze varutonga kuti tambe zviri nani.
Mutevheri wechikwata cheDynamos vaObed Masotore vanoti FC Platinum isatarise mazita kana mukurumbira une zvikwata zvavari kusangana nazvo.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei, nyangwe vakomana vavaya vaeri nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mubhora.
Mbomwe mutevheri wemutambo uyu vatatenda Makazhu ndiyewo vanofunga kuti kugona kunenge kudada inokwanisa kusvika mufainari yemakundano aya.
nematambire yapedza mutambo matambire yanga ichiita ka ichasvika kure ndaona ichisvika kana kuma final.
Simurairidzi wePirates Milton Strejovic audza mapepa nhau ekusouth Africa kuti ari kutya kutamba nechikwata cheFC Platinum nenyaya yekuti chikwata ichi chiitsva mumakundano aya uye ati anoremekedza murairidzi wavo Norman Mapesa zvakanyanya. Ati sezvo Pirates iri kutamba neFC Platinum mumutambo wekutanga kumandava stadium zvishavane zvinonetsa zvikuru kuenda iko nemugwagwa. Asi Pirates iri kubheja kuti inosimudza zvekare mukombe weCup Champions League kechipiri munorondo yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu.
Makasimba here vashamarari vekuStudio 7. Tinokushuvirai gore idzva rakanaka. Zita ndonzi munyaradzi kofi. Ndinobva kuHarare kuchitungwiza. Ndinomoresa hama neshamwari pamwe chete nemhuri dzisedze kwakofi. Tiri muno muSouth Africa kuCape Town. Tinokushuvirai kuti tipinde mugore idzva rakachena uye rakajeka. Happy 2019.
Mbagadi vateerere ve Studio 7 nevashamarere Studio 7 ndinofara nokutaura pamhepo Studio 7 chitero ndichikwazisa hama dzangu zita rangu ndinonzi General Makura. Ndinogara ndiri kuSouth Africa but pari zvino ndakauya kuZimbabwe kumusha kwandiri kufara nehama neshamwari. Zvokutanga ndinokwazisa mai vangu vari kugogwe nevazukuru vangu nomudzimai wangu nevana vangu vari kuSouth Africa Anatolia na Surprise Makura. Uyezve ndinovashuvira kuti ugoredzwa kuti vapinde mugoredzwa atore makumbo remu-2019 natenda hangu Studio 7 pamberi nebasa ramunoita rakanaka rinokudzwa rokutaura chokwadi.
Makadi henyu kuStudio 7 ndinoitwa Samson Mbuzi kana kuti baba vamo tida kukwazisawo amai vangu vanoitwa Jeneti vanogara kuchiweshe uko pawadhapo nasisi wangu Juliana nevamwe vacho vese ndovakwazisa nasisi wangu tangizai na mnina wangu Kraidoni vakawanda vese ndovakwazisawo nehama dzangu dzose dziri matii mana yenyika ndodzikwazisa nemhuri yangu iri pachitungwiza mo Blessing na Janeti na Jaguarini na Junia. Ndinokwazisa vana vangu nomufaro kuti happy 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 new year. Na mai vangu ndoti happy happy new year musagumbuke zvenyu nekuti yeni mwana wenyu hapana chandakuitiraiwo paChristmas ino zvitarisire igu rinouya. Happy 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 new year.
Ini ndinoitwa mai Mwasa ndinoda kumhoroyesa hama dzangu dzekwa magenge vana mai vangu nehanzvadzi dzangu ndichiti muwe negoredzva rakanaka. Ndiri kumhoresa zvakare uko kwandakarurwa kwamasimbo kundomhoresa vateswara vangu navamwene vangu ndichiti mwakaita wani. Ndinoti muwe nenyu yeyaka goredzva rakanaka. Ndinomhoresa Christabel ndoti mwanangu wakadadisa wakapasa. Ndichimhoresa zvekudzaishe ndichiti ramba wakadaromwa vana vangu. Ndichimhoresa zvakare muchecheshama ndichizomhoresa zvakare chibayiro changu chinonzi Christopher. Ndichiti Mwari ngavakuchengetei 2019.
Tinotenda vese vakwanisa kutipa kwaziso dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakangarwi kuti paLive Talk tichanderera mberi tichitaura nemi vateereri muchitiudza zvamuri kuronga kuita mugore riri kutevera. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 31 kuMpalakazi 2018. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ye abantu bawuzwile umbiko, bazwile izithembiso. Izethembise kakhulu sekumele kathesani bekhalele kuze ku-2019 eqalisa babone ukuthi kuzehamba kuhle. Ngabe kuhamba kuhle yena uhulumeni?
Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuthaza ukuthi uZulu kumele amanyane akhangele okokulungisisa umnotho welizwe. Njengoba ukhetho solwadlula.
Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani. Khona lapha e-town ikho lapha esuza khona imali, elokuchina kulala imali. Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani. Manje town lapha asuki ngoba imali yonke ikhona lapha.
Uqhamuke inqaba ngxoza edolobheni leHarare lamhla lapho amapolisa kamunicipal ebambisana lamapolisa weZRP adibane labaphila ngokuthengisa asebegcwele yonke indawo kuleli dolobho. Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital olubona ngokubelethisa kwabomama abazithweleyo oluvelele ubhekane lodubo lokusilela kwabodokotela solubanjwe ngamandla ngokukhalala umsebenzi kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthi uZulu kumele amanyane akhangele okokulungisisa umnotho welizwe njengoba ukhetho solwadlula. Embikweni wakhe wokuhlangabeza umnyaka omutsha, uMnangagwa yena okukhefu uthi kulezibonelo ezikhomba ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka ngomnyaka ozayo. Uthi njalo umnyaka lo esiwugqibayo ubunzima kakhulu, kodwa ngokubekezela kwabantu ilizwe lenelisile ukuqhubeka lisenza imizamo etshiyeneyo yokuthuthukisa ilizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Mithuseli Moyo.
Ye abantu bawuzwile umbiko, bazwile izithembiso. Izethembise kakhulu sekumele kathesani bekhalele kuze ku-2019 eqalisa babone ukuthi kuzehamba kuhle. Ngabe kuhamba kuhle yena uhulumende? Yezwa kuthiwa imali le ekuthathwa i-government i-revenue isisibaningi okwedlula ade bekucabangela bekubhajethi. Kodwa ngaphandle kokuthi kulungiswe into zonke ezikhona ezihluphayo, ukuswelakala kwemali, into yamabhondi, into yokuswelakala kwezinto ezitolo, kuzamele acheche enze masinya sibili aphakamise inyawo upresident kwenzela ukuthi ngo-2019 abantu bakubone lokhu akuthembisayo.
Ye manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzazifeza na lezi zifiso alazo ngomnyaka ozayo, okokuthi ubona ungani kuzagcina sekunjani?
Ye kunzima ukuthi umthethi ye kumbe hhayi, kodwa ngosokwenzakele abantu bani sebelahlekelwa lithemba. Kodwa njalo nxa ukhangela ezinye izinto ezisetshenziswayo ukukhangela ukuthi i-economy isebenza njani iyangazi, ukhona okunye abangakuqamba kona bethi ayikhangelani mbonile lamuhla sebesenelisa ukuqhatha amatisha, sebesenelisa ukuthi baqhathe abantu abatsha kuhulumende ukuthi ukuthi into ziyanikilika phezulu khona ngale. Kodwa kumele phela kukhanye kuvuleka imisebenzi, kuvuleka amathuba kuzulu wonke. Kunzima ukuthi isithemba singaboni impawu kumbe izitshengiselo zokuthi kuzahamba.
Kanti vele ukukhanya kumgwenxa uhulumende lowo kuyini aze ayehluleke lokuthenga nje amafutha okuphathisa abantu ayizimoto?
Ye bathi bona ukuswelakala kwe-foreign currency. Kodwa ungakunanzelela mina ngokubona kwami kubona ukuthi bazama ukwenza into eziningi ngesikhathi sinye. Njenga umgaba sesekhona ungakunanzelela amafutha ade siba khona. Futhi wayokunanzelela ukuthi imali yayikhona elizweni ngaleso sikhathi ivele isenela lokhu ingeneli lokhu. Laba asebekhona bale ngqondo yokuthi hhayi singasebenzi ukuthi sithathe imali singenamafutha sihambe kuphela ngezimoto, hhayi.
Lo ngumnumzana Mithuseli Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhamuka ingxabangxoza edolobheni laseHarare lamhlanje lapho amapholisa kamunicipala ebambisana lawe ZRP adibane labaphila ngokuthengisa asebegcwele yonke indawo kuleli dolobho kulandela ukususwa kwabo kunyanga ezithile ezedluleyo lapho kuze kuqhamuke umkhuhlane wesifudo secholera. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Sekujayelekile ukubona amapholisa ehlasela laba abaphila ngokuthengisa abasebenzela enzikini yedolobho okungekho emthethweni, kodwa namhlanje babonakale beliswana lamapolisa okubangela ukuxokozela okuthile emkambo weCopacabana. Loba ikansili ke yasungula indawo zokuthengisela kunyanga ezedluleyo emaphethelweni edolobheni leHarare, ikansili ibikwa ingasavumeli ukuthi lezo ndawo zithengiselwe osokwenza abathengisayo babuyele edolobheni. Unkosikazi Dorothy Masuku ongumuye wabaphila ngokuthengisa uthi akasoze ayethengisa phandle kwedolobho ngoba indawo zakhona zingelabantu.
Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani khona lapha etown, ikho lapha esuza khona imali elokitshini akulala mali. Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani manje town lapha asuki ngoba imali yonke ikhona lapha.
Unkosikazi Nyoni olahlekelwe impahla eningi ngemva kwengxabangxoza yanamhlanje uthe ukuthengisa akusikufuna kwakhe, kodwa akula enye indlela yokuziphilisa angayenza ngoba akula msebenzi elizweni. Kunje uthi akasela themba lokuthola umsebenzi awufundela ekolishini yeyunivesithi, ngakho usephila ngokuthengisa edolobheni ukuze enelise ukondla abantu abakhe.
Amapholisa lokhu abakwenza kwi-Stroje Street sunasidinga imali zabantwana eze-school fees for next year kuze sithole imisebenzi e-right, beze bevula ama-industry, beze bethina silama-degrees lama-CV but siyaswela umsebenzi eZimbabwe.
Kodwa ezinye izakhamizi zeHarare zikhanya zisekela okwenziwa ngamapholisa, zisithi abathengisayo kumele bahloniphe imithetho yekhansili ngoba lobu buhlongandlele bugcina busenza ukuhlaselana kwabo namapholisa kube ingozi kuZulu oyabe ezihambela edolobheni njalo kudala ingcekeza ndawana yonke. Umnumzana Themba Magagula isakhamuzi seHarare uthe kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwabamele abathengisayo nabekhansili ukuze kube lokuthula edolobheni ngoba isehlakalo esinjengesanamhlanje siyingozi kuZulu.
Hhayi vele iyabona indaba yamapholisa lela amavenda vele yahlupha ngoba kathesi seze singasakwanisi lokuhamba etown thina abanye singena indawo endabeni yangibona but sokunzimisana kathesi begijimisana etown phela abathanda betshala lama-civilian angakwazi lutho, ordinary people abangakwazi lutho. So vele i-lasting solution ukuthi vele babadingele indawo yabo yokuyathengisela ama-vendor esuke etown, babadingele indawo yabo behambe beyethengisela khona ngayo kulokuthi bebegcwele itown yonke leyo.
Umnumzana Mongameli Moyo uthe ikhansili le mthetho ebona ngokulondoloza ukuhlanzeka edolobheni okufanele ilandelwe, kodwa leyo mthetho yephulwa ngabezombusazwe ngesikhathi bekhankasela ukhetho. Uqhubeke ethi kwesinye isikhathi ibandla le-ZANU-PF lalinika abasekeli balo indawo zokuthengisela edolobheni lingavumelananga nekhansili eyiyo elomlando wokwabela lezo ndawo. Umfoka Moyo uthe lokhu kwenza wonke umuntu ayedengisa endaweni eziphandle kwedolobha abuye azothengisela edolobheni.
Akathesi abantu bagijimisana etawuni isiphithiphithi nje, kodwa singakhalela ukuthi ngubani owaqalisa ngalo lolu dubo. Siyabona ukuthi kwalaba abazombusazwe nxa bekhankasela ukhetho bakwanisa utshela abantu yonke into abafuna ukuthi bayizwe, betshela abantu ukuthi bebuye bazothengisela esitaladeni ngoba kula muntu ongasuka endlini yakhe sibili ezothi nizothengisela esitaladeni. Kodwa into iyaqasa ukuvunyelwa yilaba abepolitics ikakhulu singakhayela iZANU-PF ngamalanga kusalabo Grace Mgabe wayekhuluma sibili ethi amapholisa akayekele abantu bezithengisele. So lolu dubo yilo solusikhathaza namhlanje. Into leyo kumele iqale ukuhlubungulwa phezulu khona ngale kuzempusazwe bese kuyehla phansi ngoba kungasilokhu siyabona ukuthi akupheli ngoba laba abantu ababe bezothengisa etown laba abanye bangikhona batshelwa yibo laba abepolitics ukuthi hambani kuyelanini khona ngale.
Izehlakalo zokulwisana kwamapholisa labathengisayo ziqhubeka zisizakala eHarare okwenza iningi labazama ukuziphilisa ngokuthengisa balahlekele impahla eningi. Inhlanganiso ezimele abaphila ngokuthengisa ezifana labo National Vendors Union of Zimbabwe ziqhubeka zikhankasela amalungelo abo, zifuna ikhansili isungule indawo ezihlanzekileyo njalo ezizentengo ephansi ukuthi amalunga azenelise ukusebenza ekhululekile. gasenesa ngokukhuluma lesikhulumeli samapolisa unkosikazi Thierry Tshalamba ngoba ucingo lwakhe belusala kungena ucingo lwesikhulumeli sekansile umnumzana Michael Chidembe lalo lwehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Imizi egcina intandane kanye lezinye inhlanganiso eziphathisa abaswelayo banikezwe izipho ezigoqela ukudla, impahla lokunye okuhlukeneyo yiKhansile yakoBulawayo phansi kohlelo lukaMeya wakoBulawayo olwe Christmas Cheer Fund. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenziwa minyaka yonke ngesikhathi sekhefu leKhisimusi ukuze abantu abadubekileyo labo benelise ukujabula ngesikhathi sekhefu leli. Lonyaka banikezwe izipho ezibiza inkulungwane phose ezingamachumi amane zamadola, i-37,600, sisabelwa abantu abazinkulungwane ezinye lengxenye, 4,500. Umeya wakoBulawayo, uKhansila Solomon Mguni, uthe lolusizo bakhangelele ukuthi lwengezeleleke. Ubonge umphakathi oyenelise ukwelula izandla ephathisa.
Besi distributa impahla edonethiweyo ngabantu bakoBulawayo, amakhampani akoBulawayo, abahlali bakoBulawayo ukuncedisa the underprivileged esigabeni sonke sakoBulawayo. Ngathi launch sathola sasile target ye 50,000 US dollars, lingathi le mali lempahla esakutholayo kwakuworth 33,000, kodwa sigcine sifika ku 37,000. Ingathi impahla ama-bridges la konke impahla le mali esithe sakuthola iko esi kutistribute namhlanje. So singathi kube lokusilela kancane, kodwa ngibona ngani siyenze kangcono kulinganiswa neminyaka edluleyo. Sikhangelele ukuthi njengoba singakavali asivalanga, ama-donations kaqhubeke ukuya.
Obemele inhlanganiso yentembeni Old People's Home, unkosikazi Jessica Matarima, enye yenhlanganiso ezithole usizo, uthi bajabule kakhulu ngezipho lezi.
Siyajabula namhlanje kakhulu ukuthola i-donation le evela kubaba wethu uMeya. I-donation le izasisiza kakhulu ekugcineni bokhulu labogogo. Siyabonga.
Unkosikazi Stanile Chabalala, obemele inhlanganiso yokuphumuleni Old People's Home, uthi labo bajabule ngalolu sizo ethi luzaphathisa ekugcineni ogogo labokhulu ababagcinileyo.
Sigcina abantu abadala abalama 65 years and above, usually bayagula, abanye ama-severe stroke, abanye ama-diabetes nama-senile dementia. And then usizo lolo esebe siluthole njengakhona phala esincedisa kakhulu isikhathi, i-special khathi esisile problem yenale ukuthi izitolo izinto ziyadura, abadala babefuna ukudla almost all the times. And then lokho lisukutholayo kwasinceda. And then kwesi sikhathi siyasithole nje from ema-churches olunye uncedo nje babebuye besinika. Mina ngiyabe ngunensi 8 kwakhona sigcina abantu.
Ikhisimusi yalo nyaka ibe buhlungu kakhulu ebantwini bonke elizweni jikelele ngenxa yokusilela kokunye ukudla lempahla ezitolo, ukusilela kwemali emabhanga, ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokuqonga kwentengo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, ithi izaqhuba imihlangano lezisebenzi kunsukwana ezilandelayo eyokulungiselela ukuthi zikhalale umsebenzi ngasikhathi sinye ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zazo. Lokhu kulandela inkuthazo evela kunhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-RTUZ, yona ethi kufanele izisebenzi zonke zihlanganise amakhanda zitshengisele zisola umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthole Ncube ngeviki ezayo ukuthi uyehluleka ukulungisa udaba lwezemali. Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende baphakathi kokukhalala umsebenzi, njalo ezinye inhlanganiso zababalisi zithi aziyukuya ezikolo lapho zivulwa nxa uhulumende engakhuphulanga iholo lazo. Esinye sezikhalazo zezisebenzi ngesokuthi uhulumende abaholise ngedola leMelika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lo mnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Siyabe vele sikhuluma nje esesikutsheliwe yilaba ke esibakhokhelayo kube esingathi ababumba leli bandla. Basebesitshelile ke ukuthi bafunani, singakubeka njani ke kuZulu kumbe kungaba kuhulumende kumbe kubaqhathi. Sizama ukukhoordinator ke izisebenzi zonke phakathi kwelizwe okugoqela ke amakeleke, ama-students, awe-informal economy. Sibona ke kuyi-mandate yethu njengeZCTU ukuthi sikhokhele. So siphakathi kwenkulumo ke labo abatshiyeneyo. Kuyibo ke izisebenzi ezithi senze khonoko.
Nxa lingakwenza lokhu kungaba nini?
Besingakaze siphethe inkulumo, besikhangela ukuthi njengoba sisaphakathi kodubo singaze sathatha ke isikhathi eside besibanga eside lokho esikukhuluma nje. Sikhangele ukuthi kube into engani iba effective. Abaningi basese kuholiday kumbe singathi ekuqaleni kaJanuwari. Ekuqaleni kaJanuwari sibona ukuthi abaningi bethu babe ngakaphenduki emsebenzini.
Sike samuzwa uhulumende sithi iningi lezisebenzi alikhandi imali yakwamanye amazwe, ngakho lifuna uhulumende ayithathe ngaphi njengoba layo engelayo.
Kanti ngesikhathi uhulumende esithi uzathekisa ke abantu ngemali yangaphandle yelizwe, uzathi nxa eseyitholile ke leyo mali ayisebenziseni lani. Sibone ngathiwa yikukhuluma kobuntwana. Uhulumende weZimbabwe uke wabhadala ke izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle kwelizwe. Wayeyikhande ngaphi ngaleso sikhathi? Ama-services achajiwayo nguhulumende achajiwa nge-forex. So kithi nje sibone ngani yize okuthiwo nguhulumende uchatha ngomunwe nje.
Lo mnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU, sixoxelaye esetsholotsho. Ku-Live Talk lamuhla sinika lina balaleli bethu ithuba lokutsho elikukhangelele ngomnyaka ozayo ka-2019 lokubingelela izihlobo labangane. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital olubona ngokobelethiswa kwabesifazane abazithweleyo oluvele lubhekane lodubo lokusilela kwabodokotela solubanjwe ngamandla ngokukhalala umsebenzi wawo. U-Anastasia Ndlovu sethulela okuningi ngalolu daba.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi ezibhedlela zikahulumende osekutshiye impilo zabaningi zisengozini. U-acting clinical officer esibhedlela sempilo Central Hospital, udokotela Xolani Ndlovu, uthi isimo asimanga kahle kodwa benza konke okusemandleni akhe ekwelapheni abantu kanye lokubelethisa omama.
Esibhedlela sabomama ababelethayo, i-strike lesi esiyenzakalayo, siyasi-affecta okufana nalezinye izindawo esibhedlela, kodwa sihlanganisile odokotela ukuthi kungabi lesikhathi lapho i-maternity eyabingela dokotela okhangela omama ababelethayo. hayi inhlupho eziningi izo zona ezo ezokuthi odokotela balutshwana ukuthi bebone omama ababelethayo bese kuhlangana lokuthi inani labo mama ababelethayo linenge ngenxa yokuthi ama services ematernity empilo a free awu umuntu akabhadali lutho kukanti ema clinic bayabhadala so sekusenza ukuthi abantu abaningi kulokuthi beqale be clinic bese be refer empilo uma kule problem sebecho bebuya straight empilo even kungama normal deliveries okwakhathesi esibhedlela siyamukela kakhulu abantu abayebe refeyiwe bevela kwezinye izibhedlela kumbe bevela emakliniki kumbe abantu esithi balama critical injuries kumbe ama critical conditions abadinga ukubonwa ngudokotela ngokuphangisa labo ababebuya bengekho bengarefeywanga njalo bengela critical condition bayacelwa ukuthi bebuyele emaclinic yekulengozi eyenza keleyo cement siding duze le McDonald Bricks lapho kuwe khona ibhasi ama report akukhona kathesi athi kulabantu ababili abachonileyo on the spot bese kusithi lapha empilo si receive abalimeleyo abangu 17 okwakhathesi odokotela baphatheke ngokubabona ama patient labo asebe admitiwe okwakhathesi ngabathathu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Elliot Nyoni uthi bayagulelwa kodwa bayazithengela imithi njalo eminye bayithenga ngedola lemelika.
Lapha empilweni amaphilisi siyasithengela kula mithi abathi ama-doctors asekustrike imali bafuna iyusa kumbe ama-runs ibond note abasathathi. So kumele i-government ibone iplan ukuthi kumbe ikhiphe i-point note kumbe yenze something better.
Umnumzana Yonasi Sigeza othwala abantu uthi ulusizi ngoba iningi labantu abathwalayo baphuma begula esibhedlela bayefela emakhaya.
Mina ngilosizi kakhulu ngendaba yokuthi abantu embathwalayo manxa kuthiwa ba-discharge-iwe uyabona ukuthi uthwale umuntu ozifileyo just because akulama-doctors. Then lati kade sifuna ukuthi uhulumende elungise izinto yakhe ngendaba yama-doctors because udoctor impilo lo hulumende uyakwazi ukuthi i-situation yethu ayimanga kuhle imali ayikho izinto ziyadura so ukuthi thina siphile kakuhle kuyabe kuzinzimela last week yona le ngake ngathwala umdala wa-discharge lapha esiyinyathi from impilo so kathesi kuthiwa namhlanje kuthiwa bavela mngcwaba ngendaba yokuthi vele kubuhlungu because into yakhona iyaphongukuyenziwa labantu abangazi umsebenzi wona ama-doctors ehlezi ezindaweni zayo instead yokuthi bephiwe izimali zabo la because i-situation manxa kuyikuthi iyabe inje ekhaya ziyabe zizibhedlela.
Isimo ezibhedlela simi kubi, abantu abagulayo iningi labo liswele ukuhlolwa ngodokotela kuthi labo abakhona bandelwa ngumsebenzi okulakho ukuphazamisa isiphatho sezigulane. Odokotela baqhubekela phambili bekhalele umsebenzi bethi uhulumende kalungisise izikhalazo zabo andubana babuyele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Akubizwa ozwayo edolobheni leDallas esigabeni seTexas khonapha eMelika lapho okulomcimbi wamakholwa esiKristu wokubonga uSomandla ngabenzele khona ngomnyaka esesiwugqiba namhlanje bezicelela izibusiso ngomnyaka esiwusungula kusasa oka-2019. Omunye wabaqoqela umbuthano obizwa ngokuthi iDallas Crossover Gala umfundisi Thabani Dube weHarvest International Church uchasisa ngawo kungxoxo lo. Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Namhla silomcindo owe-crossover 2019 uyabe ukhona apha eGarland Harvest International Church. Siyabe silabaningi ababe bekhuluma, silo senior pastor wethu Pastor Sundire uzabe chumayela, silabo futhi u-Reverend Chivaviro owahlabeli Ebenezer abaningi liyamazi ukhona apha uyabe chumayela njalo uyabe hlabela. Silo Lloyd Tevezai usuke eCanada uyabe lathi futhi ntambama uzabe hlabela. sile Harvest International Church Praise and Worship Team abaningi bayazi ngapha eDallas izabe ijumayela njalo.
Injongo yokwenza lo mcimbi,
injongo yokwenza lo mcimbi ngokuthi sizama ukuthi sibuthane njengamaZimbabweans sibanengi kakhulu ngapha eDallas, sibonge uNkulunkulu ngokusigcina kwenzayo ku-2018 njalo sibe lokwazana labanye abangazani, ngoba kulabantu ngapha abaningi eDallas abanye abazana abanye bayazana, kodwa uma sibuthanisa abantu ngendawo enje sake sibona sithi kuyanceda abantu bayabonana.
Livele liyakwenza lokhu njengamaZimbabweans lingapha ngasemelika?
Sure, siyenza umcindo lo every year, sizama ukuthi siyenze something hlaka 31 sithi crossover na as Harvest International Church. Siyazama ukuthi sibuthanise abantu ama-church amaningi ngapha mhlaka 31 every year, siyazama ukuthi senze umcindo lo and it's been successful so far for all the past years.
Ngizwa usithi linxuse njalo abavela eZimbabwe abafundisi kanye labaculi.
Yebo mam, silo mfundisi u Reverend Chivaviro suka eZimbabwe. I think he's based in South Africa now. Silo Bishop Chakara lai u based in South Africa.
Liyabe luchumayela ngaluphi ulimi?
Siyazama ukuthi sichumayele ngesikhiwa njalo ngesishona. Wasila abantu abaningi ngabeZimbabwe. So lizabona ukuthi umuntu njengo Reverend Chivaviro ukhululekile uma ichumayela ngesishona. Then silabanye labo bazabe bachumayela ngesilungu. So sizabe sihlanganisa even ingoma ezizabe sihlatshelwa khonapho, sizabe sihlanganisa isikhiwa lesishona.
Leli lisiko elilithatha ngapi?
Singathi thina uma wakhayela kuBhayibheli into sibili eqakathekileyo ukuthi abantu abathandazayo bethole isikhathi sokuhlangana bebe ndawonye, ngoba uNkulunkulu esimthandazayo uNkulunkulu oyedwa. So there is nothing that can stop us ukuthi sihlangane njengabantu even though we are from different denominations, different churches. Uma sikhangela mhla ka 31 injongo ngeyokubonga uNkulunkulu ukuthi wasigcina sonke umnyaka ngikanti ka-2018 njalo lo ukhangelela umnyaka ka-2019. So sinxusa abantu bonke ukuthi bebuye, injongo yethu yona leyo yokuthi sibe ndawonye sibonge uNkulunkulu, ngoba at times it looks like denominationalism get into our way whereby siyakhangela abantu sithi laba ngabe-Methodist, laba ngabangaphi, laba ngabe, and sikhohlwa ukuthi into enkulu eqakathekileyo ngeyokuthi sithandaza uNkulunkulu oyedwa. So yikho saka siyenza into enjengaleyo ukuthi sihlangane sisendaweni.
Wenziwa ngaphi, isikhathi bani, njalo kungenwa ngemali kumbe akungenwa ngemali?
Kungenwa ngemali. Umuntu wonke uyanxuswa ukuthi ebuye namhla mhla ka-31 siyaqala ngo-8:00 PM Central Time. Siyabe sise Garland, Texas. Think we've been circulating ama-flyers lama-videos ku-social media. But uma ukhona ongafuna ukwazi more details, bayakwanisa ukusibamba ku-phone number 469-648-9797.
Lo ngumfundisi Thabani Dube owe-Harvest International Church yase-Dallas khonapha eMelika. Ke sizwe abalaleli be-Studio 7.
Ifisela abantu baka Ward 3 wange West ekachechete ama villages wonke ekachechete village, ivulindlela village, ivukuzenzele village, impumelelo village, imvuthu village, endlovu village, wonke bafisela inhlala impilo ayenhle inhlala kahle izimtuthuko eziqhubekayo sihamba siyaphambili. Sikhamba njengabantu sibambene, sisebenza ndawonye singumuntu wakachechete, senza yonke into esiyenzayo sinokuthula. Ngiyabonga.
Yelo ke umlaleli we-Studio 7, siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.